Vatungamiri vari mumusangano uyu vanoti vaHei Genkop, mutungamiri wenyika yeNamibia, vari zvakare sachigaro Troika, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, vanova vachatora chigaro chekuva sachigaro uye vaCyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vatungamiri venyika ava vari kuziya kusagadzikana kwakaitika muEswatini mune vanhu vave nenguva vachiratidzira vachiti vanoda utongo hwejekerere uye vari kutarisirawo nyaya yehondo kumuMozambique neDRC. Sangano remubatanidzi wemasangano akazvimirira oga reSouthern African People Solidarity Network kana kuti SASN riri kuitawo misangano kumucheto wemusangano weSunday Troika uyu. Munyori mukuru musangano reSASN Muzvare Janet Joe, avo vanotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition of Debt and Development kana kuti ZIMCOD, vamuza Studio 7 vari muNamibia kuti vakurudzira vatungamiri veSunday Troika kuti vagadzirise matambudziko osangana neZimbabwe.
Chikumbiro chedu ndechekuti tive neanonzi malong term observers asingangouye muzuva richange richiitwa sarudzo, asi vanouya kutobvira iye zvino izvi kuti vatarise mamiriro muZimbabwe.
Muzvare Joe vaenderera mberi vachiti,
nekuti iye zvino takatotarisa tiri kutaura nyaya yedhebudiriro 26 activists, political activists. Zvinokonzera kuti vamwe vatye, vanhu vatofunga kuti zviri nani kusamuvhota, saka zvinotokonzera kuti pave nevhota apati.
Izvi zvapikirwa nasadzikari weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Tinoona nyaya yekwamurehwa, Chembere neHarahwa dzakarohwa nenyaya yekuti maunganire emichitaura nyaya dzeopposition.
VaMutasa vashorawo nyaya yekukandwa mumajeri kwenhengo dzedare reparamende dzinopikisa.
Vanhu vazhinji veopposition, civil society kana matrade unionists havasi kuchabatwa zvakanaka mumatare. Takatarisa nyaya yaJobo, vatosvika mwedzi inosvika minomwe asina kutongwa, asi asingatenderwi kutongwa ari panze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzi wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vaOstanos Gift Siziva vati kusavapo kwesarudzo dzakajeka kuri kuzoreredza nyika kumashure.
Dzimwe nyika muAfrica dzaenda mberi kana tichitarisa nyaya dzekugadzirira nekuhodha kwemaelections, ndokwatinofanira kusvika kuti munyika munomuite sarudzo dzinoita zviri pamutemo so that vanhu vese vave nekufara.
Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vakafadzwa Mugwadi vanoti havaite zvemhirizhonga.
Musangano weZANU-PF wava muNangagwa nemhomho yevana vemuZimbabwe, musangano wakavakwa panhovo dzouchenjeri, nhovo dzebudiriro, nhovo dzerunyararo, zvekare nenhovo dzekushandira nyika yedu. Naizvozvo panhovo dzese ina dzandataura idzi hapana nhovo yemhirizhonga. Saka naizvozvo musangano weZANU-PF haushuviri rufu kana kukurudzira mhirizhonga yeiti nzira zvayo kugarisana kwevanhu. Aewa,
bato reTPOC rinoti rakanyorera SADC neAU tsamba richiti zvinhu munyika zvainge zvaitama nyamamire nerongo nekuda kwekurohwa kuvatsigiri vavo nekusungwa kwevamwe. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vatendai ngofana vati kutarisira rubatsiro kubva kuSADC kutenzwa uneriva.
SADC yakatozvirakidza kare kuti imbwa isina meno inoboyedza pano napapa kungoukura, asi tinenge takutoziva kuti hapana chainoita kupfuura pakutaura. Saka munoziva kuti mbavha yakaziva kuti imbwa yepambapa hairumi, inongoukura chete, inenge isingachatyi kupasa kupinda zvayo ichiita madiro aJorjina. Ndo zvatinoona kana nehurumende dzedu dzemuSADC.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna chikunguru kana kuti nyamabvuvhu wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.